A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, August 12th, 2019. This is Live Talk, and I'm Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the National Heroes Day commemorations, which were observed today.
And to join in the discussion right now, you can phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us. We are also on the internet at www.voazimbabwe.com. And for Shona, you can go to www.voashona.com. And for Ndebele, you can visit www.voandebele.com right now and join in the conversation.
Thanks again for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk this evening. We are talking about the Heroes Day commemorations.
And the Heroes Day is observed every second Monday of August and comes a day before the Defense Forces Day.
The main event honoring the country's heroes is held at the National Heroes Acre in Harare, where some of the former fighters of the Liberation War are buried.
Today at the shrine, President Emmerson Mnangagwa addressed the gathering that was, however, headlined by Defense and War Veterans Deputy Minister Victor Matemadanda, who threatened MDC, led by Nelson Chamisa's supporters, who have planned a peace march this Friday.
Although most of those buried at the Heroes Acre are mostly ex-fighters, there are some civilians as well.
Join in the show right now and tell us what you think this day means for you. Please note that we're also live streaming on all our Facebook platforms. So you can visit us at VOA Shona Facebook page, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 right now.
Let's talk. If you wish to join the show, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll definitely call you right back. Yebo, Zulugandaba, siyadibana ke namhlanje kuhlelo lwethu lwe Live Talk. Namhlanje ke sixoxa ngelanga lamaqhawe, amaqhawe esizwe. Ilanga leli silinanza minyaka yonke ngeviki yesibili, umvulo wesibili wonke ngo-August, lapho yiko okunanzwa khona leli langa. Namhlanje eHarare umongameli Emmerson Mnangagwa ye nguye ke okukhulumele emhlabuthanweni low, kodwa ke okhulume okungani kuthinte abanengi ngumnumzana Victor Matemadanda, yena engusekeli kamphathi ntambo wezemvikela lama war veterans, othe yena labo abazatshengisela ngolwesihlanu, siyazi ukubana i-MDC phela iqoqe ukutshengisela ngolwesihlanu, uthi yena abazaqoqwa abazatshengisela nje bazabona okwabonwa ingidi. Marvelous.
Aiwa kuneo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi pachirongwa chedu sezuva remagamba kudai tiri kumbokurukura nemi zvinoreva zuva iri. Tinoona kuti zuva iri rinowanikwa richiremekedzwa gore rega rega, uyezve nhasi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanga vari ku National Heroes Acre, uko vanga vari kutaura pamusoro pezviri kuitika munyika vachiti ivo hurumende yavo iri kuedza kuti igadzirise nyika. Asi tanzwa zvakare va Victor Matemadanda, ivanova ivo mutevedzeri we Defense Ministry, vachitaura ivo vachiti ivo vanga vasiri tiri kufara nekuronga kuri kuita bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuti iwanikwe ichiratidzira nemusi wechishanu. Saka ndo zvimwe zvanga zviri kuitika asi tuda kunzwa kubva kwamuri kuti imi munoona sei zuva iri rinorevei kwamuri. Regai timbonzwa mazwi avo vamwe vakarwa hondo yerusununguko vachitaura ivo pamusoro pezuva iri. Regai tinzwe kwavari.
Varwiri vorusununguko vakabudirira mukutora simba rezvematongerwo enyika kubva kuvarungu vachiri pakuvanhu vemunyika ine yeZimbabwe kuti vashandise simba iroro kuti vaise mitemo vachitora zvinhano kana kuti madecisions anobatsira upenyu hwavo. Vatakanga tichirwisana navo vaya vakanga vawana mukana wokufanotungamirira mberi kutungamirira mberi mukuita kana kuisa munzvimbo zvinhu zvesi izvo zvatakanga tichirwira nenzira yatairwira asi kuisa zvinhu in place zvekwavakadzidza nondo vakatorwa old dispensation vakapuwa zvigaro muhurumende vakapuwa zvigaro munhingirikiri mupati. Saka ndo patakazosvitswa akatisvitsa patakasvika nepatiri politically and economically is the old dispensation. Saka zvatakarwira hazvina kukwanisa kubudirira zvese asi zvimwe zvakabudirira.
Yes, zvimwe zvinhu zvatakarwira zvakazadzikiswa although zvimwe zvisati zvanyatsokuzadzikiswa and we are hoping kuti maybe vamunangagwa sezvo vari one of us he could address some of those issues zvatakanga tichitarisira kuti zvinogona kuitika. Pachakanyanya kubudirira chikuru chatairwira ndechekuti ivhu ridzokere kuvanhu. Asi dambudziko ratakaita nderekuti pane kanguva kamwe isu semawo veterans patakambosendekwa semitanda yemabhasikoro hakuna unotiona and some people wezvino vaakutiona sokuti kurwa kwacho kwatakaita ikoko hakuna zvakwakabatsira especially kuvana vadiki vari kupedza zvikoro izvino havavoni kubatsira kwokusununguka kwenyika because zvinhu zvavo vanoona sezvisingafambi. Saka tinongotiwo sezvo vamunangagwa vati vave kurwisana neuroyi we hope kuti vacharwisana neuroyi ihwohwo hapana vanozonzi vamwe vanonzi maspecial cases ngaangonzi munhu akaita uori hwake ngaangohusangana nahwo apedze nahwo pano kuti iko tozoona kana kwanzi kwave kubatwa vanhu veuori tozoona vamwe vachisara hazvizofi zvakanakidza.
Aiwa, putanga tiri kunzwa kubva kune mamwe magamba akarwira hondo yerusununguko. Regai tinzwe kune mutauriri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachitaurawo pamusoro pezuva irori remagamba.
Mamiriro enyika mazuva ano zvinoratidza kuti vanhu vakaenda kunze kwenyika vachinorwira rusununguko renyika vakafira mahara, vakatambudzika mahara. Zimbabwe yavanga achishuvira kuti iitike haisi iripo mazuva ano. Saka kuda kuti Zimbabwe tishande patswa kuti tibude nenyika itswa, a truly free, democratic and prosperous Zimbabwe. Haikona Zimbabwe yatinawo mazuva ano.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vaDaniel Molokela veMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachitaura ivo pamusoro pezororo irori remagamba. Tanzwa zvakare kubva kune vamwe vari kuchinhoi vanga vari kuchema-chema vachiti ivo hama dzavo dzakawanikwa dzichirwa muhondo yekutanga yemuna 1966 havana kuwanikwa ivo vachipiwa rukudzo kana ruremekedzo rwekuva magamba uyezve pari zvino vari kuwanikwa ivo vachishupika. Saka pindai muchirongwa monyorai minhamba dzenyu towanikwa tichizokwanisa kukufonerai moziva kuti pamunonyora nhamba dzenyu nyorai makaisa zvakare makode namba enyu muchitaura kwamuri uyezve muchitiudzawo kuti zvii zvamuri kuita pazuva iro rino remagamba reheroes uyezve kuti rinorevei kwamuri imi nehama dzenyu. Regai tichingamidze vari pano palive feed yedu yeVOA show napana unganai murima ati Sister Mavi muverengewo mapost angu please pane penyuro. Aiwa ndivi mabva maita nhasi matatavatatanga kuverenga post yenyu mukoma unganai murima pazuva iro rine reheroes. Nicodemus Matariro akuti Zimbabweans all over the world let us join hands together and support the call made by His Excellency the People's President Advocate Nelson Chamisa. Mkoma matariru wabaruta uraivo pamsoro pechi kumbiro chemtungamiri we MDC kutinemiswa 16 August kuchange kuine kuratizira. Ungana ya ruba 16 August 2019 ndo Independence Day. Ndo kunyoro kwa arguta panapa Anderson Kaitano arguta uraosha arguta uraipo pano Jimmy Mpofu arguta uraipo pano Henry Martin Ngara. And we can't be oppressed. However, we are owners of this land, Zimbabwe, not stakeholders. We will make our voices heard. The power of the government comes from the people. Dr. Oroko Arquita Nicodemus Matarira, August 16, our next Independence Day under the People's President, Nelson Chamisa, Jimmy Mpofu, and Zapana. Eja makaita imi ema mavengedze atinyorera namba dzakanzi mufonere aiwa tichange tichifona Manika Munyaradzi akuti watching you from Rustenburg. Gift Moyana and vakatokonewa kare vakurava asi vari kuita sei havasi kutaura nhema bedzi bedzi hanzi vanenge vamatema danda ngavanyarare zvavo panyaya iyoyi simba rache domba. Aripano arikuti ndifonerei achibvaisa namba dzake fungai mutema mbiri. Hanzi I'm watching you from Cape Town. Nicodemus apinda zvakare akutaura nezuva raAugust 16. Peter Ruvengo varipano. Jimmy Mpofu varipano. Hanzi watching you from Johannesburg. Unganai arikuti ye aiwa matenda sisima vimaverenga tsamba yangu yandanyora fungai matemba mbiri. Arikuti harisi kureva chinhu zuva iri. Raka deukira ropa mahara. Saka Dr. Rokwa vasi mimi opinda mchirongwa mchitu uzo kuti zuva izinoreva chi kwa muri. Uyeje munoona sei aiwa tirikunzwa kuti munyarikani wedu wekutanga murwi wehondo yerusununguko wechidzimai amai Irene Zindi vari panhare pari zvino. Alo amai Zindi.
Hello, zviri sei love me.
Aiwa, ndi marvelous, ndiri wadi zvangu makadi ikoko toti happy hero.
Oh, sorry, marvelous, not love me.
Aiwa, pakanaka, zvita racho rakangonaka zvakare.
Yeah.
Hey, muti tsananguro kuti zuva iri rehero zvinorevei kwamuri semumwe wemadzimai vakaenda kunorwira hondo iyoyi yerusununguko.
Kwandiri zuva iri izwa rakandikoshera zvikuru. Nekuti izuva ratinenge tichirangarira mundangariro dzedu sevanhu vemuZimbabwe. Tinoziva kuti rusununguko rwemuZimbabwe kubva muRhodesia rwakauya nekuda kwekudeuka ropa. Saka mukudeuka kweropa kurangarira vanhu vedu vakakoniwa kuti vazosvika pakunge tiri pamwe chete tichiona kuti kwatakabva ndekupi, kwatiri kuenda ndekupi. Saka izwa rakakosha zvikuru kwandiri. Ndinodaira nemama Zimbabwenzi ese izwa rinofanira kunga riri zuva rinoremekedzwa rekurangarira magamba akasara kana kuti akashaya munguva yekunga tiri kuti yatairwira rusununguko rweZimbabwe.
Maybe tombopinda muchirungu ndoti so are you satisfied with how things are right now? Is this what you fought for as liberation war heroes?
To be honest with you, marvelous. I'm at a crossroads in terms of thinking what should be or what we should be experiencing as Zimbabweans after the hard, bitter struggle that we went through. It was a struggle to liberate this country for prosperity, socio-economic development. And is that what we are experiencing at this moment in time? It's a big no. And the question is, why? I think it is in the newspapers, it's everywhere. Even the new dispensation, when it came into power, its first announcement was to deal with corruption.
Mm-hmm.
And as we are speaking right now, it is about corruption, and we have the Nasagate, for example. One individual entrusted to look after serving of workers takes to the tune of $95 million. That's corruption. It's only one, or perhaps I can say the tip of an iceberg.
Mm-hmm.
We don't know other issues hidden as it is. And this has impoverished every Zimbabwean.
Mm-hmm.
The austerity measures which have been put into place, trying to fix, it's all because of corruption. But are we seeing enough being done? That's a $1 million question.
Mm-hmm. Maybe, Maizim, if I can hold your mouth right there, we have another guest that's coming on the program. So please stay on the line. Thank you very much for giving us your take. Please stay on the line, Chris.
Yes, sir.
I'm there.
Okay, thank you.
Mnumzana Mkandla, sir, kwa mgele kusele.
Niyabonga, basara zwezi kusele.
Ye, Baba Mkandla, lamhlanje lilanga elikhakathekileyo kumbali yeZimbabwe. Wena nxa ulikhangele lona leli ilanga, kuyini kahle kahle okukhumbulayo ukhangele lo mumo welizwe khona?
Engikukhumbulayo ukuthi kwaba lesikhathi emuva le lapho abantwana beZimbabwe ababebona umbuso wabamhlobo bacindezela kakhulu, beswela izinto eziningi, bekhethwa bekhangelelwa phansi. Base besithi hayi, laba bantu nxa kusehle ukuthi sikhulumisane kungcono kuthathwe izikhali kulungiswe indaba le. Kwakuyinhloso, kuyinjongo enhle kakhulu ngaleso sikhathi, ngoba kwaphuma izinkulungwane lezigidi zabantu besiya emazweni atshiyeneyo ngendlela ezitshiyeneyo ukuthi baphathise ukuba ilizwe leli likhululeke. Kodwa-ke nxa usuthi usubuya nganeno lapho esesingase sikhona, so ukhanya ngathi konke nje njengoba labanye besitho kakuseyikho lokho abantu ababekufuni. So ukhanya ngathi ilizwe leli selaphenduka laba yimpahla yabalutshwane, uhlangothi oluncane, abantu sebesenza umathanda elizweni leli, abanikazi belizwe okungabantu nje. Abantu makhaza vele kabasakhunjulwa, sebedlisa imbuya ngoluthi, inkohlakalo iningi, abantu sebebandlulana ngezamabandla ombusazwe langemihlobo, akusaqedakala ukuthi kuyini. Ngabe ilanga lona ngokwalo injongo yalo ingabanhle, kodwa izenzo esizibonayo phansi la akulanto enhle sibilini. Beqinisa ukuthi aluba abanye balabo bantu bengavuka, bangamangala ukuthi yikho abakufelayo khona lokhu esesikubona namhlanje. Okunye kuyethusa, kushaqisa igazi. Empeleni inhloso yayiqondile, kodwa izenzo ziyapha seziphika lokhu abantwana beZimbabwe ababekufisa.
Hayi, ungabamba khonapho ecingweni. Marvelous, I just wanted to quickly ask this is Zindi a quick question. Are you there, Ms. Zindi?
Yes, I am.
Yes, there's always been questions about the hero status. What do you think should be done? Do you think there should be a kind of maybe a committee that is not political that should come out with the hero status?
Let me give you a bit of a background. I think I'm one person who has always been questioning the idea of just individuals being consulted perhaps through the phone. And this is something like individuals knowing each other, consulting, particularly when it comes to hero status from national, provincial, district, whatsoever. I'm of the opinion that, in the first place, this whole thing should be institutionalized. Through an institution, you come up with a policy. A policy is a guideline that sets the criteria of who should be given the recognition of being a national hero, whatever. And in any case, a hero is a hero. Why do we have to classify to say there are national heroes, there are provincial heroes, there are district heroes? A hero is a hero. We should not classify them in these two categories. Uh-huh. And the most annoying thing for me, it is the benefit that goes with it.
Uh-huh.
When one is a national leader and is accorded the national hero status, it means even into his or her death, the taxpayer is continuing to pay that person through the beneficiaries who are supposed to benefit from him or her. We should just come up with a policy that does not create these differences, that creates the elite as elite and continues to be fed or to be looked after by the taxpayer. Heroes are heroes because when we were, according to during the struggle, we were waging the same struggle, then as leaders, if I may say so, then as leaders, who were they leading? It is that one whom they are now saying is lesser of a national hero status. But without them, who would they be leading? So, in my own opinion, we should just say a national hero is a national hero, regardless of a leadership position one has been holding during his life or her lifetime.
Awesome.
Then one chooses whether you want to be buried at the national hero's acre or you want to be buried with your ancestors in your home village or at your home village. That would be something else. But in terms of the national or the hero status, I think we should all be the same and take out this issue of saying these individuals, they know each other and they consult themselves in terms of who they should accord the national hero status.
Mm-hmm.
In addition to that, we are talking of the liberation struggle history. You don't even see where war veterans feature at all in the whole process of the commemoration proceedings. They don't feature anywhere. Who then is going to tell the history of this liberation struggle that these national heroes are according themselves that national hero status because they were leading these war veterans? Who they think they should not be accorded that status.
Mm-hmm. Thank you so much.
They are not even featuring anywhere. Why is it that, and who is going to tell the history? If you look or compare with the European countries, for example, when it comes to their war veteran commemoration, World War II, everybody, they even symbolize with this red, I think it's like a rose.
Mm-hmm. Excuse me, can I hold you there? We'll come back to you. We have a caller, Marvelous.
Regai Chimbo, Toram Teret, Chazuka Kwamuri, Nekutiva Jinji, Varkutaiwa, Chukutora, Maizindi, Tukusara, Nekutimurunya, Sopan, Oro, Ondo, Yakuti. Ianon's hero, Dian. Hello, caller. Hello, caller.
Hello.
Ehe, taurisa hii, anjazi, tukutora na nuye jemuri kupi?
Tukutora na Simon Standard, ni John Stig.
Ehe, nyatu taurisa hii, kutitikunzwe, itaure enyutinzwe.
Ehe,
Aiwa, mashoko makukutu. Tinokutenda ipana amai airini zindi vamwe vakarwira iyo hondo yerusunuko kana mambo kuda kutaura navo. Tinogona kuti mukurukure navo musati maenda. Taura henyu navo amai zindi pana kola wedada kutaura nenapa. Taura henyu mukoma.
Mayadi ama. Ndinofara zvikuru mukoma.
Taurisai manje mukoma maakuenda muchipeda. Aiwa mukoma vanga vari kuti ivo vari kubvumirana nemi amaizindi kuti munhu wese akarwira hondo yerusununguko ngavawanikwe vachipiwa ruremekedzo rwakafanana sekutaura kwamamuri kuita. Vari kuSouth Africa saka hamenoti nhare dzavo dziri kuita zvekuita sei but tinokutendai mukoma. Todzoka kwamuri maizindi. Pane mubvunzo wabvunzwa naChris wekuti nyaya iyoyi yekuti anosarudzwa kuti apinde. Pa hiro seka ipapapa munoona sei pakusarudzwa kunoita vanhu motipindurawo ipapo
maonero andinozviita mukusarudza handiwirani nazvo ini saIrene Zindi handisi kutanga kuzvitaura nhasi kuti handiwirirani nazvo even pandange ndiri kuparlamenti zvinhu zvandaigara ndichitotaura kuti kusarudzwa kunoitwa uku handiwirirani nako nepamupaka pekuti vanhu vanozivana kachiseko kadenderedzwa kevanhu kanozivana kuti hongu uyu anokodzera hongu uyu anokodzera ini ndiri kuti izvi zvekuti ndiani anofanira kunga ari national hero ngazvinge zviri zvinhu zvinenge zvine hurongwa hunenge huine policy inotaura kuti munhu anofanira kunga achinzi a national hero munhu akaita chakati 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 munguva yekutsvaga rusununguko rwatakarwira kuti tinge tiine independence yatanayo yekuti taakunzi Zimbabwe kana paine hurongwa hwakadaro hapasisina zviya zvekuti tinofonerana kuti ningi unomuona sei naiwe anokodzera here kuti anga achinzi national hero kana kuti kwete nekuti izvi zvekufonerana izvi zvinoita kuti kana mumwe anga achifanira kunge ari a national hero nekuda kwekuti ningi akamuenga haamufariri munoziya katiri vanhu atidanani tese zvakafanana mumwe nemumwe anenge aine zvaanofunga about so and so on ndokusaka kuchinzi mukutungamira nyika munofanira kunga muine mainstitutions anenge aine mapolicies anenge achipa a guideline zvekuti hakuna mumwe anozoti aiwa nekuti ndinga handimufariri haafaniri kunga achizopiwa status yekunzi national hero
aiwa mashoko ataura yenyu muchidimbu tinakona vakamirira
kuti uye ndiri kutizve izvi zvekuti tinoona kana paine nyaya dzekunzi munhu ari kuda kuitwa hero toisa maclassi ekuti iyi classi iclass number 1 national hero class number 2 iprovincial class number 3 idistrict hero mukurwa kwataiita tanga pasina painzi iyi inumber 1 class yekurwa effort yako yauri kuisa mukurwa iyi iclass number 2 ye effort yako mukurwa iyi iclass number 3 effort yako mkuru wakwa itwa kutituye nerusu nunguko. Kwanga kusina izhoshu. Zina izhuja zovepi izhoshu kuisa na maklasi. Ende zino uya nema benefit zakari. Ekuti a taxpayer ariku badara munu even into posterity. Ini ndino ramba izhoshu. Nesamu saka pekuti tiruku badara wake vanhu vachasara iye asisipo long gone uye mukazvitarisa kuti tichitaura panyaya kunyanya-nyanya pama national heroes vazhinji varume madzimai vakaiswa pa national heroes eka vazhinji vacho vakadzi vevarume vari pa national hero kana kuti ihama dzevakarara pa national heroes eka kana kuti mumwe wehanzvadzi dzevakanga vachitungamira kuti ndiani anofanira kunga ari a national hero ndovaripo. Ndinoda kukupai mufananidzo wa the late Sheba Tawarwisa, I think if I remember the name well. That time I was the Secretary General when we were Veterans Association. Ndirumwe wakakawadzana na the former president kuti uyu mudzimai uyu akanga ari muhigh command tiri ku liberation struggle. Sei musiri kumuisawo pai pa national heroes eka. Akanovigwa kumusha kwake kumashingo. Haana kutopaenda. Upodzoka futi nyaya dzepati yake dzakupinda futi pakati. As I said before kuti vakarara vazhinji pa national shrine varume nemadzimai avo.
Aiwa mashoko makuku tiregei tikubatei ipapo muromo.
Vakarwa musango.
Amaizindi.
Very few of them.
Regei tikubatei ipapo tichadzoka kwamuri timbotora vamwe vateereri. Tina kola vanga vakabata panhare regei tiende kwavari. Hello kola.
Hello mawadisa.
Taurai henyu tinzwe. Tukutaura nani uyezve muri kupi?
George ndiri muZimbabwe.
Muri taurai tinzwe mukoma mama muri kuiteiko pazororo iri veheroes.
Tete mari ko tingakotika veta seko nemari dzadzingabo hanikwe tachingona kuti vamwe vatingori mumuhare. But zvone magamba zvishuwawo tinori kosheza zvikuru nokuti inenge magamba edu akatifira zvishuwa kuti nyika isununguka asi todzodzoka zvotiona kuti magamba au kaitwa kawa vapenyu vacho vakasara vachakoshesi vana vachabhadhari kuzvikuru ivona vachawaniwo chokubata bhozi vanhu vakafamba mumasango vakakwanisa kupunyikawo nemidzimu yavo kuti vagona ngovacharama mukati mezvavanhasi asi government ichavakoshesa
saka dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maitii pamusoro pezvamuri kuona zvichiitika
aiwa magamba akava iwo zvavo hamuona kuti vari kukoshesa magamba varere iye zvinezi ivatona pane zvakavaiyo zvino hapana zvandokurudzira hurumende igonenge ichitaisawo magamba akasara vachivaitirawo mhuri dzavo dzinoenda kuzvikuruzvikuru vanava vangogara vatorati
aiwa tinokutendai hanzvadzi foni yenyu manje ndoisiri kunyatsonzwira nzwika zvakanaka muve nezuva rakanaka regei timbotora vamwe vanyarikani Chris I think we have one of our other guests although we won't speak to her for a long time because we're trying to get more callers we have Linda Masarira if you want to take her from
okay, thank
you very much go ahead
good evening Linda Masarira.
Good evening, and I'll remind you again, I'm now called Linda Gaindid.
Well, congratulations.
Congratulations. Yes. Now, can you tell us what comes to mind on this holiday, when it's this holiday? What comes to your mind?
What comes to my mind when we are at the year's holiday is the sacrifice that the gallant sons and daughters of this land made in the 70s to go out there and fight for land, for majority rule. and for them to be recognized and to let go of white supremacy. That is what I think about. I think about the sacrifice these people made, especially when you read in history that some even had to walk to Chimoyo and everything else. So for me, when I try to reflect to Hero's Day, after I put so much thought into it, I realized that there are some people who sacrificed to have a better and independent Zimbabwe where all people have got equal opportunities to everything in our own country. That is what comes to mind when I think about Hero's Day.
Mm-hmm. And do you think that the sacrifices that they made were justified when you look at the current situation?
When they made those sacrifices, they were justified. And secondly, as a nation, we also have to appreciate how capitalist, how some elements from different countries have tried to come into Zimbabwe to subvert our own struggle. We are where we are today because we've got some Western nations who think that they should not have been land reform in Zimbabwe. Yes, the land reform program was chaotic. But Zimbabwe is being used as an example to other African nations that if you try to do land reform, this is what will happen to you. And there's an appreciation that a lot of people have to have, that some of the struggles that we're going through, beyond our own problems that we have as a nation, like corruption and everything else, are due to the fact that those who lost their land want to put up a statement to other African nations that you will not take land from the whites. Because in most African nations, wealth still belongs to the white, and that's a fact. We black people are still suffering. We're still laboring and toiling for the white people in our own continent, and that has to change. So realistically, the struggle continues unabated. We still have not achieved what the gallant sons and daughters of this land fought for, which is our land. And that is a struggle that young people in Zimbabwe have to take up and say, we need our land, we need to be productive, we need to revive our economy. And we cannot revive that economy so long we do not own the means of production.
Mm-hmm. Muri ipapo amai kaingiza nisanda kankano maenda here kumemberero izi tunoona abato re MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vati ivo aiwa vanocherechedza zuva iri asi havana kuenda kumabiko imi pati yenye lead maenda here
hatina kuenda kumusangano vati anozimaiti
memberero
kuHeroes yako memberero yeHeroes nekuti tinoziva kuti it's a security area kunzvimbo yacho saka kana uchinge usina kukokwa unosvika uchipinda ikoko uchiti uyani asi shungu neshuviro dzinenge dziriko asi zvakare tichikurudzira iyo hurumende iripo kuti uHero uyu ngausatarise kana tasvika patasvika kuti rwebato ripi uye wakaitei nekuti tinonzi avazhinji vakatorwawo muhondo yerusununguko iyoyi vakatsvetwa vakanzi havapinde muHeroes Acre imomo tinofanirwa kucherechedza senyika kuti munhu wese anenge aita chinhu chakashandura zvinhu zvenyika yedu zvinokurudzira kuvandutsa kana kusimudzira nyika yedu vachirekognizwa semahero iwaya munhu wese anofanirwa kupinda munzvimbo iyoyo kana yanga yakagadzirirwa kuti anyone ari ahero ane hero status muzimbabwe anofanirwa kupindapo asi tichitarisa zvakare mumashure mumamanth apfuura tinoona kuti pakapinda vamunangagwa pachigaro chapuresidendi vakakwanisa kuitawo vaOliver Mutukudzi, a national hero. Chaka chiri chinhu chakashamboitika mukati menyika ino kuti munhu anoimba kana kuti munhu akagona kushandira upenyu hwevamwe anogona kurekognizwa as a national hero. Asi chinhu chatinozokanganawo sevanhu muno muZimbabwe ndechekuti munhu anogona kurekognizwa as a national hero asi mhuri yake yoti haasi kuda kuti aende paHeroes Acre. But tichimutarisa uye pakuverengwa anenge achiverengwa kumaNational Heroes. Chaka chinhu chatinokurudzirawo zvakare kuti ngazvisaperere pana vaOliver Mutukudzi. Ngazvienderere mberi kuti umwe neumwe angava cherangari kuopposition but aine chikuru chaakaita ngatigone kurekognizwawo kuti nanga ane chaakagonera nyika yake tomurekognizwawo sehero ngatisatarisei hero status takatarisa hanzu yebato nenge akapikwa nemunhu.
Mhm. Aiwa mambo basa makadaro tinokutendai. Hapana kola watinai panhare. Hello kola. Hello.
Hey, maskera sei.
Aiwa taskera tukutaura nani uyezve muri kupi kola?
Muri kutaura nava masuka kana kuti vachanyuka ndiri ku Cape Town.
Taurai tinzwe kwakadi ku Cape Town.
Zvinorwadza kuti urangare zuva iri ka paine vanhu vemunotenda kuti vakafira nyika bari chavakafira chaichaicho hapana chiri kufamba nekuti vanhu vakaenda kuhondo kuti vasunungure vana veZimbabwe.
Mm-hmm.
But petinotaura so far now muZimbabwe hamusati mane freedom and vanhu magamba akaenda kunofira nyika kuti vana vaone mabasa but so far muZimbabwe hamuna mabasa. Vanhu vakaenda kuhondo kunofira kuti vanhu vari gongo sungwa-sungwa varege kudzvanyirirwa but so far now muZimbabwe kukava chokwadi hamuna peace mudzvanyiri huchirimo so it's so pathetic hazviitiki zvakanaka sezvizvarwa zveZimbabwe zvakanaka hazvo kuti tipemberere asi tinopembera tine kuchema kuti mukati munyika munenyaya inenge ichiitika parizinezvo. Again, panyaya yekusarudza vanhu kuita muHeroes Act. Ndinoona senge vanhu vaakusarudzana nekuti unobva mumba mani. Haichasarudzi kuti wakaita chinhu chakanaka muZimbabwe. But zvaazvokutariswa kuti uri kubato ripi uye unoita nezvei. As long as uri kuopposition party kana waita zvisingafadzi vanhu ava. Kana maona maonero akasiyana. Utonzi muHeroes Act uchafanira kuti upinde. Of which hazvisirizvo. A hero is a hero. Azine kuti wabuda mumba mani.
Aiwa, mashoko makuku. Tinokutendai chaizvo muve nezuva rakanaka.
Yes.
Aiwa, thank you so much. Taramati tichera chirongwa chenyu.
The caller there, Chris, was just saying that he, you know, supports what the other two ladies were saying, that when they are selecting a hero, it shouldn't matter from which party you're coming from, as long as you did something for the country, and you know there's a committee that sits and you know says you should be a hero, you should be afforded that you know status.
Yes, marvelous. Especially kuba mukandla. Mukandla ukhona ba?
Khona direct.
Yeah, baba mkandla, yeah, bayakhuluma lapha abantu sizwa lo mama uZindi lapha esilaye la uyagcizelela ukubana indlela okukhethwa ngayo amakhawe ingani ayihambi kahle. Wena uyibona njani?
Kahle ngithi mina ngombono wami mina njengomkandla nginje nivela ngivumelani lakho konke konowo wamahero engathi kulabanye abantu abangcono kulabanye abantu. Kati angithi abantu nxa besiyadlala kumbe besiya kwenza abakwenza anti into lezi kuyabanjiswana. Kakula muntu wasuka kibo ingabe wasuka emanama ingabe wasuka nithi ematshetshini ingabe wasuka egwelo esilobela kumbe wasuka komzarabane siye empini esithi mna nzakulwa kanyinyane ndatshiyela abanye balwe kakhulu. Kuyikukhangelela phansi abanye abantu ngenxa yokuthi into le yona leyamaqhawe isiyavele yabanjwa ngabantu abalutshwane abafuna ukuthokozisa izihlobo labangane babo. Mina kangivumelani lakho lo nalowo liqhawe labasuka khona oliqhawe ngemisebenzi ayenzayo. Zawunika isibonelo kande lamahlabezulu. Kwathi ngomunye umnyaka kwedlula indoda eyayikuziproto ngu-Albert Ncele. Omunye umuntu wathi ebuza wathi Ncele iye deuka ngayide hero sei ngoba wayengamazi. Ngakula muntu ongazi abantu bonke abakhona lapha emhlabeni njengoba omunye dilo udobhe ucinga ubuze umuntu oyedwa ukuthi lo singamenza lokhu yini. Akube labantu nxa kulento enjalo abantu bangazi bafakwa ngezigaba ukuthi lo yi-national provincial district village cruel hero. Ngoba kusukusele belt kwenzakala. Abantu kabakhethe ngemisebenzi yabo having a macawe esizwe gababe ngamaqhawe esizwe bayelaliswa lapho kumele balale khona futhi le kunokungathi ayi national shrine kuyaba kube khona nje kube indawo yokuthi nje abantu bahlangane bekhumbula bonke abantu hathi ukuthi kube ukukhethwa ngeziqembu ngamaqembu yikho lokho ubangela ukuthi kugcine kusiyalala khona phayana abanye abantu abavele bengelani loba amaqhawe esizwe baningi singabaqhama abanye bapha bathi inkalata zamacala kodwa balele khona phaya abanye abenza kuhle kakhulu esimaukuthi labantu babekhona emzabalazweni lanamhlanje balele emahlatini umama othenjwelesana kabakho khona phayana kodwa bayaziwa imbali yabo uyaziwa umuntu wonke yiko-ke ngithi mina ngedwa vele mbonayo nalinto yokuthi amaqhawe akhethwe libandlela iloto ungathi iloloto lalwela inkululeko ayisikho lokho kakuqhithwe lokho kuyinto kuqaliswe kutsha kukhulumiswane kutsha kuhlanganiswa abantu bonke ngoba labona bababesilwe egangeni abafowethu labodadewethu babengalwi besuka emayezini babesilwa phakathi kwabantu baningi abantu abachithekelwa impahla yabo yimpilo zabo bebhondwa bebulawa ngamakhiwa bevikela abantu benkululeko ngakho ngathi bona bayathiwani bona labo bani o babeyiqhakaza labo ababekhona leso sikhathi into le iyabandlulula idiliza kumanyana kwesizwe sekusetshenziswa-ke njalo yikho ubona-ke nalumongameli owachayisayo wayesebenzisa leso sikhathi sokukhuluma ukuthuka abantu kunomuntu ongathuka abantu endaweni yamaqhawe njani
hayi kuyezwakala ungabamba nje ucingo silo mlaleli lapha undlovu undlovu siyakwamukela kuhlelo
khona ngapho e-America
hayi ngapha siyaphila ungaphi komhlaba
ngisebutswana ephalate la
ah okay ungasitshela ukuthi uthini wena ngelanga lamaqhawe esizwe
yeah hayi ilanga liyabongeka sibili kodwa into mina engiyibona ngombono wami ngibona kuvele kungela ncedo ukuthi kungaba le Heroes Day ngoba ungathi uyananzelela zonezo izihlobo zethu ezagubhayo ezabulawayo ngesikhathi sempi lani bonke nje ababelwele impi yenkululeko uzathola ukuthi kathesi izihlobo zabo abantu ababo onkosikazi babo labo omkabo abangamadoda bonke badubeka ngesikhathi sakathesi akulalutho abancedwa ngalo labantwana izikolo kabangeni kuhle badubeka badla ilutho abalazigqoko abalani so mina vele ngibona ukuthi ukutshona besithi kuthiwa ukuyacelebrate i-Heroes Day ngibona kungela ncedo lokho
hayi siyabonga kakhulu ngembono yakho
ngibonge kakhulu baba
mavela sticola they is saying this thing of heroes should actually be abolished and Mkandla before him was also mentioning the fact that eventually you will end up having a village hero or this provincial or something
very interesting there indeed someone from VOA Shona Raymond Murinda arikutisisimavi please ask amai Irene Zindi kuti why Chings Chingaira asina kuvigwa pa Heroes Acre nekuti pane proof yekuti aive muhondo mapicture ake hobo tinoaona uyezve tinomunzwa achiimba ari kuhondo amai Zindi ameno kana muri chiri panhare pindai mumbopindura mutereri wedu ari kubvunza kuti ari kurwadzikana iye kuti vanhu vakadai savana Chings Chingaira havana kukwanisa kunge vachipinda paHeroes Acre
ndiripo panhare ndozvandanga ndichitaura kuti iyi nyaya yekuti anofanira kunge ari enational hero haifaniri kunge iri nyaya inoitwa nekagroup kekuti kanobvunzana mara nekuti uyu unomuziva zvakadii uyu unomuziva zvakadii haatabvumirani tiri kuti chinhu chenyika kuti tinge tichiisana muzvikwata zvikwata kuti national provincial district and so on handioni zviri zvinhu zvinonyatsotibatanidza senyika kana kuti sevanhu vakarwira rusununguko rwavo kuti tinge tiine rusununguko rwatinarwo nasi nepamutsaka pekuti ndazvitaura futi before kuti patairwa tanga pasina mazvikwata zvikwata izvi zvekuti kubva apa kusvika apa ndochikwata chekuti effort yako yekurwa kwauri kuita inokwana apa tanga pasina zvikwata zvikwata izvozvo saka iye zvine izvi ndinongotarisana kuti nyaya yekudya the elite inenge yakuda kuchita iyo classify vanhu zvandinoona kuti hazvifaniri kunga zvichidaro ndokusaka ndatini panofananga paine policy and an institution inenge ichifanira kunga ichiita come up ne criteria inoti anofanira kunga ari a national hero ndiani kwandiri ini ndinoda kuti nditi munhu wese akava nechekuita nekusunungura nyika mara nekunzwisisa kwatinoita kuti sacrifice iyi yakakosha zvakadii hatichifaniri isu kuti tinge tichiipatsanura patsanura kuti uyu anokwanisa kusvika apa isu wenyama tichi uyu anosvika apa uyu anosvika apa tinofanira kunga tiri kupanana ndingati chirango chakangofanana chekuti munhu wese akava nechekuita nekuti nyika isununguke kunyanya-nyanya kune vakanga vari kunze kuMozambique kuZambia kwese kwakadaro kwakanga kwakatizira vazhinji vachirwira nyika ino havafaniri kunga vachinzi maprovincial kana kuti madistrict or whatever status yavanofanira kupiwa tese tinofananga tiri kuti munhu wese ngaange ari panational hero status izvi zvekuisana muzvikwata kwata izvi zvinounza exclusion zvinounza kusaiwirirana zvinounza kusaibatana zvinounza kusaiwa chinhu chimwe chete senyika yeZimbabwe nechimwe chinhu chinonyanya ndivhiringidza ndamboda kuti ndizvitaure mukabva mandiibata
hachingoti ngaga mama
ehe ndichiti ini zuva rakaita sanhasi hataifanira kumboshayiwa mandirikiri mawar veterans anofanira kunga ari backbone yekunga tiri kutaura nyaya yecommemoration yeheroes eka iyi vachipa nhoroondo nekuti ndokutotaura kwachoka kunyanya-nyanya kune vapenyu asi tichizvitarisa time immemorial kubva patakatanga nyaya idzodzi hationi mawar veterans being accorded that status yekuti vataure nhoroondo yavo nemiromo yavo zvavakaita experience vanongonhonga-nhonga inongoita seprogramu inongotorwa yojumwa-jumwa zvongonzi ndizvozvo that prominence inofanira kupiwa mawar veterans haipo sezvatinoonawo zvinoitwa kune dzimwe nyika dzekumhiri kwemakungwa ekuti akati war veterans of World War II nyika yese for a month or 2 months vanenge vaine that symbolic rose red rose yekuratidza nekucherechedza nekupa ruremekedzo kune maveterans avo akarwira rusununguko rwavo vatori vajamiriri vanoita izvozvo saka isiko tiri papi tinongoona the Zimbabwe Defence Forces ndiyo nezenge yakupiwa ringadai riri zuva riri kupiwa manje iroro kumawar veterans kuti vataure nhoroondo yenyika ino kuti yakauya sei hatizvioni izvozvo zvichiitika saka ndinoda kuti nditi zvinhu zvinofanira kuti zvichinjwe izvi zvibatanidze vanhu zviunze vanhu vese pamwe chete vati chinhu ichi ndechedu tese kwete kuti ndechevaviri vatatu vanozivana vari kumusoro uko vanotungamira izvozvo hazvitibatanidzi
aiwa tinotenda mai zindi over to you Chris I think you have a caller
yes Silo Tapiwa Ngwenya siyakwamukela kuhle
yo baba
ye ungapi komhla
ngikujoza
ah ijoza ye ungathi iphathisa kuhlelo lwethu lamhlanje
kuhlelo lokho lamhlanje ngiyaluzwa baba udaba lolo lukhulunywayo ngama heroes udaba lolo lukhulunywa hey alomphathi kahle ngoba ngibona sire zihlobo eziningi kakhulu ezalwela indi yenkululeko yona leyo kodwa ngendlela ezaphathwa ngayo ngendlela ezikiyo kadesi zvachia avantu ana zvachia ani pati aukani rutoro enzvara ngazvese Zimbabwe ngapo. Akula lutesiri kuona kumbumwedo olumwedzisayo izvinto zvikokuma nje vona vadla vodwa vasvika vodwa avakani kuti vangakona kupatisa vanya vantu vazvibikera ngokwavo akula nto esizvionayo vanikana ngokwavo izimali lano kula vantwana vacho ava vafuna kuuya ezvikolweni kodwa vantwana lava vapatiswa luto.
Hayi manje uti kutiweni ngokubona kwakho?
Nangokubona kwami singabetwa abantwana beZimbabwe bona vanotiwa sibambeni njengabantwana abaselizweni elinye babe kuthiwa siyanisana nezinto ezinjalo sibambane sonke sibe united sibonisane ukuthi abantu bona bona laba abaphila abakhona kulezi nsuku ababuthwayo sibayenze njani singakhona ukubakhipha abantu bona labo kabakhikhe vela sisabafunise sidinwe ngabo.
Hayi kuyezwakala, isibongile kakhulu Mavela Sui, are running out of time. Yeah, maybe we'll just ask Mr. Mkandla to just give us his last words and then we go to Miss Cindy. Babu Mkandla.
Yebo Nkosi.
Yeah, hayi isikhathi sesidliwe ngumangoyo, ungathi fahla fahla nje ngamafitshane, maybe in English and just give us your final thought.
Yes, thank you. My final thoughts are that this whole national hero thing to me is repugnant. I think it should best be repackaged so that it recognizes the heroism of each and everyone who has done their some outstanding work without vulcanizing that this was the national hero, district hero, provincial hero, village hero, cruel hero. Because at the end of the day, it becomes a club of the elite, as somebody said.
Mm-hmm.
It defeats the purpose of the struggle. When once you say struggle, it means there are so many heads and hands that come together to make the job a success.
Mm-hmm.
As things stand, this thing is purely a ZANU-PF baby. And in light of that, and considering the polarization that is in the country, many, many people find it a little bit abominable to be associated with it. Yet, under normal circumstances, everyone from all walks of life should be really be proud of those who paid the ultimate sacrifice in the liberation of this struggle and continue trying to make this country to be a better country. But as things stand, my own personal opinion as of now is that this thing is more harmful, more negative, more destructive than anything that you can ever think of. Let us scrap this thing and bring fresh ideas so that perhaps we may come up with something that's going to unite the people rather than dismembering the nation as it were.
Mm-hmm.
Those are my views, and I stand by them. As things stand now, the intention may have been good,
mm-hmm.
but what the implementation is now
Thank you so much, Mr. Mkandla. Libe lelanga elihle kakhulu, njengoba sekusebusuku napha eZimbabwe, lilale kahle.
Yarikechinzwa kuna mai zindi motivarisirawo amaika ingiza sori yenyu nguva yati yadyana napana pamai zindi mongoti dambu atichisina nguva yakawanda kuti zuva iri dai mai wana imimi mukana wokuti mutaure nemutungamiri wenyika nepati yenyu yezvanopiece mai tichi
ini ndaifunga kuti dai kuri kunzi ndinowana mukana wokuti ndinge ndichikurukura nenyaya iyi. We need to institutionalize. And through an institution, mm-hmm. you don't have to phone anybody to say, uyu anokodzerere, uyu akodzeri kunga achinzi national hero. Nekuti munenge matogadzira waro, wamunenge muchishandisa, kuti uyu anofanira kunga achitwa a national hero, maererano zvaakaita contribution yake, kuti nyika ino izenge ichinzi Zimbabwe.
Mm-hmm.
That way, inoita kuti ibatanidze vanhu. Even if it means part one a referendum, yekuti tinge tichitsvagurudza kubva muvanhu kuti pfungwa dzenyu munodziona sei kana kuti tidzise pamwe chete kuti nyaya yekunzi munhu anzi a national hero tinofanira kuigadzirisa senda tombopa kudhara mufananidzo
nguva yedu manje yadyana navi ipapa tichakwanisa kuti titore mufananidzo asi tinokutenda
aiwa zvakanaka asi ndinofunga kuti ndofungwa dzangu idzodzo ngapave a national referendum inoitsvagurudza kuti vanhu vese venyika vave pamwe chete nekuremekedza nekupa rukudzo kune maheroes edu
aiwaizvozvoothankyou so much that was Miss Zindi. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Marvelous Mtanganya, who is saying as a very good night and happy heroes.